end and right into the point. Yeah, Daily Maverick. Report here, Kate, you have a producer. As in the chat, 16 the Gobu Zaikuti, this is wrong. Watch up, come away to Opo Shimono. No, Lane. Agenda yao ya baru kuramba wa shipusha hao yuku toropota niku budisa tumwenye ya tumenge zisipo kutiwa nwafunge uzido shukitu kwa kusimbabu atinga basi po kutanga mungu zanya ya drafts ya ya kaso kondirisa kuti Dr. Obadiah Moyo basi usha ya basarao shaka changana mkoma hopwe shaka akana titera chinona mkoma hopwe awasi nganga awasi prophet vanenge vari kufitwa ne information ne whoever anenge vachiwa fita ene nda kuona kuti pokutanga paya pa drugs vakanga vasiri against the president but I think nenyaya yekuti singoma hopeyo vakanetsana nemitemo Zimbabwe for some time vachisungwa vachibuda vachisungwa vachibuda vanenge vakutakita president wedu weZimbabwe kombe dzisi ndangapa ndokwasiza nenyaya yavo.
Maita vacharumbira vamuringai munoti ine zvataurwa navacharumbira pamwe chete negwaro irori
ndokuona kuti sekuru vangu vacharumbira vanenge varotamba chisheru nechokwadi. Daily Maverick haisi kubudisa zvinhu zvitsva panyaya dzecorruption muZimbabwe. Tinoziva kuti UN yakaita mainvestigation a 1988 to 2003 kuCongo akabudisa nyaya idzodzi. Taona futi kuti China iyo inonzi always a friend yeZANU-PF yakati iyo yakatenga forjika at the rate of $9.05 US dollars per kg. Zimbabwe kwakuya iti ripota iyo kuti vakatengesera China 4.8 million kgs the forjika. But iyo China iri kuti yakaripota 115 million something kgs. Saka tiri kuona kuti apa ZANU-PF nevanhu vari muutongwa na iyo mkuru wa Mnangagwa vanenge vari kupira nyika yedu mari kupira kwekutanga.
Vacharumbira, mataura eminyaya yekuti vachingono ndo vamuri kunongedza panyaya iyi. Vachingono vanga vane simba rakadii zvekuti vangazunza nyika sezvaiita izvo nenyaya yeuori.
Vachingono hapana pawapo yavanayo. What I've realized is vanenge vachitaura maiti yavo yekuti vave popular. Because kana ukatanga kutaura pamusoro pegovernment napresident uchiramba uchizokorora unogona kuita mileage yako yokuti uzikamwe itwedzere. As far as the government is concerned, you can even give a president. Makambo wawo here vachitaura nyaya yahupo yechimono kana kumeshona zita rake havamesheni. Saka isu seZANU-PF handiti we are not bothered by chimono nezvese zvamaatarenzi yake anoita.
Vamuringai, zvamataura imi kuti hapana zvitsva panyaya iyi yehuori, pane zvinoshandurwa here negwaro rekuburiswa kwaraita iyi?
Vanhu vanga vasina chokwadi kuti zvinhu zvakanyatsomira sei. Saka ezvinezvi kune empirical evidence, yatinoti empirical evidence iri kuratidza kuti uori hwakatanga karesa. Vamugabe pachavo vanga vataura vasati vabviswa pautongi kuti kwanga kwashayikwa 15 billion. Saka tiri kuona kuti zviri kuramba zvichienderera mberi.
Ndimbopindawo
vacharumbira, pindai tinzwi.
Takatora nyika andiia tikatora isu kuvanhu vaifunga kuti they will never leave Zimbabwe and that's the crime we have committed andiia it became a crime of our life but we'll get over that.
Thank you.
All these things zviri kubva panyaya yekunzi takatora nyika yedu.
Thank you.
Nyaya yemasanctions ndo nyaya iri kuramba ichitaya kuti economy yeZimbabwe, politics yokuZimbabwe zvirambe zviri pacenter stage.
Vamuringai, zvingagadziriswa sei nyaya dzeuori izi mashoko enyu ekupedzisira?
Nyaya yeuori inotanga patransparency kuti tive transparent kana kujekesesa kwekuti nyika inofamba sei. Number one. Number two, accountability. Accountability inotanga nelegitimacy, saka ngatitangire ipapo.